vanhu vese vakaenda kubhuruwayo kuda kunovidza mashangu paakashaya unoziva kuti mudanga ari gamba bmdc basa rake rinozikanwa saka tese taatida kunopa ruremekedzo kuna kamuzi zvakazongonetsawo ndezvekuti isu semusangano hatizvari munhu saka pane paita rufu tinotozeza tichikomplimenda zvine zvadiwa nemhuri saka panyaya yamashangu takadzoka chionesa ndechekuti makadzoka poitwa makakatana pakati pebaba vakasara vachinova toti stepfather nemhuri yavo vanogara kungurumane nemadzibereki nana mbuya nana sekuru kunova ndiko kune zita rokuti mashangu kwaakakurira saka kana paita dambudziko pakati pevabereki vanoti tisunga mwana ndewedu nevaya vanoti tisakarera nyanga yavasiri mwana wedu panoita dambudziko rokuti pati haigoni kupindira zvakadaro ndozviva hangu kuti kuna amwe vaida kutira kuita vanenge vana dzvene hapana dzvene ravaita nokuti panovigwa munhu pakarema uye zviri kumhuri ndo inotema kuti chivigaya kuchiita
asi kava muvari kutiwo vechidiki vebato renyu vanga vachiitawo mhirizhonga vachirwisana pakuchema vamashangu
ndoda kukudza kuti kana paine munhu akatora tidongo achitema umwe munhu parufu kana kurova umwe munhu parufu anogona ari kuvawo mdc but isusu toda kuzvikondema izvozvo toda kuti handi dzotsika dzedu kazhinji handi mashangu handi yemunhu akataka kuviga taviga akawanda ende pasinoita mdc vanhu vanoyemura kuti chokwadi bato iri rinoita zvinhu zvinezvi zvakatsigako iye hamheno kuti kaspiriti ikako kekuti vanhu vanozochuza kuti vada kumwa doro kunorovana padoro parufu hatizi kuti tekeri kupi itsika yekupiyo saka tichazviongorora tione kuti kana paina vanhu vanopa doro vanhu vachifidha kuti vanhu varovane I think its against our policy and tichazwa kuti izvi ngai zvakafamba sei taisawo mafelas edu kuti kuna amwe akanga vachipindira kuti pave nemhirizhonga but handifungi kuti pati yakanyanya kupindira panyaya idzii.